Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 18 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinogona kutanga kuratidzira kutsumwa kwaro nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael, umo vari kuita misangano nevatungamiri venyika iyi nezvehondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Chimwe chikwata chekuAmerica choshanda nevamwe vemuZimbabwe pakurodza pfungwa munyaya dzekuimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti vana veZimbabwe vacharatidzira munyika yose senzira yekutsutsumwa nemafambiro akaitwa sarudzo muna Nyamavhuvhu. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yamboyambira bato iri kuti haisi kuzoritendera kwainoti kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi kuBelvedere muHarare, mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalos Ziva vati vana veZimbabwe vachashandisa kodzero iri mubumbiro remutemo yenyika yekuratidzira.
MaZimbabweans ane kodzero vachiratidzira kuti havasi kuwirirana nezvinhu zvakaitika muna 23 August 2023, nekuti kodzero idzodzo dzirimo musection 59 of the Zimbabwean Constitution. Isu hatisi kuwirirana nenzira iri kufamba nazvinhu.
Asi vachitaura nevamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nemuvhuro vakafanobata chigaro chegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira, vakati havasi kuzotendedza vavanoti vanoda kukonzera kusagadzikana munyika vachinyebera kuti ndezveutongo wejekerere. Asi mutungamiriri weTCCC vaNelson Chamisa vanoti bumbiro remutemo rinopa kodzero yekuratidzira. Vasizi vavatiwo vari kuda kuti munyika muitwe nhaurirano dzekupedza bopoto rekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo, vachiti dzinofanirwa kudzokororwa. Masangano akaita seSADC, African Union, European Union nemamwe munyika nekunze akati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remutemo nezvibvumirano zvakanyorerana neZimbabwe nedzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapato ezvematongerwo enyika akasununguka kuita zvaanoda, asi vachiti akatyora mutemo wenyika anosungwa.
Vatiudze mamwe mapato zvokuita kuti varatidziri kana kuti varege, asi zvatinongokurudzira ndechekuti mutemo wenyika unotonga tose. Munhu wese ari muZimbabwe ari pasi pemutemo, ngatiite izvozvo zviri pamutemo. Uye anengavhuna mutemo tinongokurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo.
Vachitaura nezvenhengo dzavo dzakadzingwa nemumwe ava kuzviti ndiye munyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika, vaMarapira vati ndezvemugotsi matsuro sezvo vane zvigaro mubato reZANU-PF vachizikanwa.
Zvinhu zveZANU-PF zviri straightforward, zvinhu zveZANU-PF zviri pachekerere, zvinhu zveZANU-PF zvakarongeka. Saka hatinei nadzo tsamba dzinonyorwa nevanyori vekumwe.
Asi vasizi vavati vanotarisira kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda atore matano nezvetsamba yekudzinga veZANPF ii.
Akataura zviri on record kuti ivo vanongotambira tsamba. Kana vatambira tsamba hova va actor. Saka true expect kuti vamudenda vachi actor vachi recall 70 ma members of parliament. A recall na secretary general.
Studio 7 yakundikana kubata vamudenda panhare mbocha yavo kuti tinzwe divi ravo nezvetsamba yakabva kuna vamanyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika avo vakambotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti nyaya yekusativedzera mitemo ndiro dambudziko guru munyika.
Takatarisa zvaitika mazuva nemasvondo apfuura vamudare reparamende tiri kuona kusava nechido kana hanya kutevedzera bumbiro redu remutemo. Naizvozvo ndinoona sekunge senyika tasvika nguva yekuti tiwane kutaurirana pachezvedu kuti bumbiro redu remutemo iri tichiri kurida here, tichiri kuriona here sekunge chitsidzo chatakaitirana sevanhu kuti ndoo magariro atinoda kuita pamwe chete.
Sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu dzakaunza mutauro wakanyanya munyika vemapata anopikisa nevaongorori vesarudzo kusanganisira vesadak neEuropean Union vachiti sarudzo idzi hadzizadzisi zvinotarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael nechikwata cheHamas iri kuenderera mberi panguva iyo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasvika muIsrael nhasi umo vaita hurukuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu muguta reTel Aviv. Misangano iyi iri kuitika panguva iyo paine kuratidzira kukuru mudunhu reMiddle East nemune dzimwe nyika pasi rose mushure mekuurayiwa kwakaitwa vanhu pachipatara chiri muGaza vachinzi nevamwe vainge vakandirwa bhambo neIsrael. Asi Israel iri kuramba kuti ndiyo yakaita izvi. Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 anotipanyaya inotevera.
Vachitaura muIsrael, vaBiden vavimbisa kumira nenyika iyi muhondo iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika dziri muMiddle East. Asi vaBiden vati donzvo ravo nderekuti pasadeuke ropa revasina mhaka.
I want you to know you're not alone. You are not alone.
Ndinoda kukuzivisai kuti tichamira nemi sekuvimbisa kwatakaita munguva yapera. Ticharamba tichishanda nemi nevamwe vamunotyidzana navo kudzivirira kufa kwevanhu zvikuru sei vasina mhaka.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vaNetanyahu vaudza vaBiden kuti chikwata cheHamas ndicho chiri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this.
Iyi inenge iri hondo yakasiyana nedzimwe dzose. Chikonzero ndechekuti Hamas inongokanda zvombo kuvanhu vemuIsrael chinangwa chiri chekuuraya vanhu vakawanda. Hamas zvakare inohwanda mukati mevanhuwo zvavo nekuti aivakoshese.
Asi veHamas vanoti Israel ndiyo iri kukonzera kusagadzikana muMiddle East. Kunyunyuta nezviri kuitwa neIsrael kwakapakuti mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas namambo vekuJordan Abdullah Ibn al-Hussein varambe kuita misangano navaBiden mushure mekunge Israel yapomerwa mhosva yekubhomba chipatara muGaza ndokuuraya vanhu vanodarika mazana mashanu. Israel iri kuramba kuti ndiyo yakazviita. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMalta chinoshanda nesangano reCross Cultural International Foundation rinobatsira vanenge vakatarisana nehondo vaDouglas Bvumbura vanoti vari kushanda nemamwe masangano ari kumatunhu maviri aya vachibatsira vari kutarisana nehondo. Vanoti sangano ravo harina kwarakarerekera.
Nyaya iri kuitika mazuva ano yekuIsrael nePalestine, tinowanikwa organization yedu isina kwayakarerekera. Chero pane upenyu hwarasika, tinoonekwa tichipinda tichibatsira. Saka isusu takasurukirwa nezviri kuitika and tiripo kuti tiri prevent the loss of life nekubatsira avo vakakuwara or vaafektwa nehondo iyi. So tiri kuonekwa tichitsvaga mukana yakasiyana siyana yekuti tionekwe tichiendesa rubatsiro nekushanda nevanhu vari on the ground. Tine maorganizations atinoshanda nawo ari munyika idzodzi atinobatsirana nawo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti zvakakosha kuti Israel neHamas zvigare pasi zvitaurirane.
Hondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine ihondo yakonzera kutambudzika kukuru munyika kunyanyanyanya yePalestine. Iri kuita kuti pave nekurasikirwa kweupenyu kumativi maviri aya uye kurasikirwa kwemidziyo nezvivakwa. Saka ihondo yanga ichida kuti dai paine zvinogona kuitika imiswe, nekuti haisi kubatsira, iri kutohondomora zvebudiriro zvagara zvazviriko. Saka ihondo isingatsigiriki dai kuzvagoneka kuti vanhu vagone kutaurirana zvinenge zvaisiya matimu maviri aya ari parinani.
Vanhu vakawanda vari kuratidzira muMiddle East nedzimwe nyika vachitsutsumwa nekubhombwa kwechipatara muGaza. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Dora remunyika riri kuramba richaya simba pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction Currency. Kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuparura dzimwe mari dzinotsigirwa negoridhe kudzikamisa mari iyi. Pamusika uyu muna chikumi dora rakamboti dzikamei apo raitengeswa nemadhora anodarika zviuru zvina kana kuti 4,000 padhora rekuAmerica. Asi nezuro dhora remuAmerica rimwe chete rainge rotengwa nemadhora emuZimbabwe zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 5,668. Kunyangwe zvakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti chinangwa chavo ndechekuti munguva inotevera Zimbabwe ingoshandisa dhora rayo chete, kwete mari dzakasiyana-siyana dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya yekushaya simba kwedhora iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Hurumende yakaita zvakanaka nekuti yakapa vanhu mikana yekuti vanogona kushandisa mari yekunze nemari yemuno muZimbabwe. Asi mari Taylor vane dambudziko rekuti vanhu vanenge vachiuya kuzotenga vanenge vachishandisa mari yemuZimbabwe. Nekuti anenge ainayo anoishandisa achitenga zvinhu, nekuti zvinhu zvinenge zviri nyore mumari yemuZimbabwe. Asi ukazviisa zvino kumari Taylor mumari yekunze kwenyika, nekuti ndinokuda kwekuti exchange rate yavo inenge yakasimba kukunda yekumusika wekunze, zvinotireva kuti mumari US dollars zvinhu zvavo zvinenge zvichiti dhurei.
Takaonawo RBZ ichiparura ameno kuda imwewo mari yavari kuti ZIG kana kuti ZIG iri kunzi gold backed currency. Zvinoshanda here izvi?
Imari iri kuiswa zvakare kuti ibatsire kuchengetedza uremu value. Asi mukatarisa mafambisirwo aichaitwa ndeyekuti iwewe ndio unotoenda kundoitenga. Saka nyaya ndeyekuti unenge uchiitenga nechii. Saka unofanange watanga washanda kana kuti watanga wana mari iyoyo yaunogona kuzoshandisa kutenga. Saka zvichireva izvo kuti haisi mari yekuti tingaienzanise nedzimwe mari dzinenge dziripo dzekuti mugone kushandisa. Chinhu chiri kutotangwa iko zvino, kana mari yayakaita yacho inenge isina kuwanda zvakanyanyisisa, zvichireva kuti haisati yanyatsokuita kuita mari chaizvo kuti igone kunge ichiita basa iroro. Saka naizvozvo haigoni kunge ichibatsira vanhu pari zvino, vanhu vari kutsvaga kuti mari dzavo dzinge dzichichengetedza uremu uye zvakare matransactions.
Asi pane chidokwa dokwa here chekutora mari dzakadai idzo dziri gold backed dzi pane zvamuri kuonawo, Dr. Kanyenza?
Zvinhu zviedza vari kungoedza, asi hazvirevi kuti zvino teacher yae kusawimba nima institution zedu yae kusawimba nima zedu mbeba mene yae kare trust ni confidence kazumu zinotora nguwa cha hizu kuti wanu wazo nge wawa kutikama kuti hai wanu wazo pilo ipa soka sotaka mboita zia mgoreri ya 2007-2008 mbeba zingunuwa chibo tuka kuti haa rizwe bengi kwa kato kishita pae izunene kuna kuti wambu cha hiri.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Chimwe chikwata chevaimbi vekuAmerica chinonzi Berkhead changa chiri munyika pasi pechirongwa chemuzinda weAmerica muZimbabwe chinonzi American Music Abroad. Chirongwa ichi chinobatsira kuwanisa vamwe vaimbi vemuZimbabwe mikana yekusimudzira basa ravo nekuvandudza kudyidzana pakati pavo nevaimbi vekuAmerica. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Takawe na mfaro, pa Zimbabwe Academy of Music, Mbulawayo, Mazwamasho Mapura, lechikuwa tache Berkhead, avanori za msambuwe jazz, waka tanda za wagari wa Mbulawayo, vajimba ni waimbi kwenunu. Kunzekwe kuimba uku, waimba ala wakawe ni mazuwa, vachita msangano ni wamwe waimbi we muharare ni Mbulawayo, vajizit sana ni kupana na mazanu, pa msoro pezwe kuimba. Mutungamiri wechikwata cheBerkhead, Brent Berkhead, akaudza Studio 7 kuti akafara zvikuru kuona kuti vaimbi vemuno vari pachidanho chepamusoro pabasa ravo rekuimba.
Zvatadzidza ndezvekuti zvinoitika kuvaimbi vemuno zvakafanana nezvinoitika kuvaimbi vekuAmerica kana takatarisa panyaya yebasa iri, kusanganisira pakuda kuwana raramo kubva mukuimba. Kukwanisa kutaurirana uye kuwana mukana wekuimba navo zvinobudisa pachena kuti mumhanzi mutauro usina miganhu yenyika unotaurwa nekunzwisiswa pasi rose.
Pamisangano yekuziva zvemabasa ekuimba iyi pakabuda pfungwa dzakawanda, kusanganisira kuti zvakakosha kuti vaimbi vatore basa ravo rekuimba nemwoyo wose uye kuti vashandise umetura hwekufambiswa kwemashoko mukusimudzira mabasa avo ekuimba. Swongi Nkosi Swanda, uyo anozivikanwa nezita rekuti Bongi, ndemumwe wevaimbi vemuBulawayo akapinda mumisangano yezvidzidzo pamusoro pezvemimhanzi wakaitwa nechikwata cheBerkhead uye akaudza Studio 7 kuti akadzidza zvakawanda. Donald Divox Mwangaza, uyo akapindawo mumusangano uyu, anotsinira zvimwe chete.
Ndandiri muno weutai ndaibhelivha kuti zvese ndingakwanisa kuzviita ndega. Ndazoona kuti aiwa kuti uzokwanisa unge uchisvikawo panongochida kusvika, kwakasvikawo vakurudangana wingidiana japreza ipapo ka panotodiwawo mamaneja munhu anokuitira mafotos chichi wada kuzvita wega iye zvagokona kuzongokuwandira. Plus tasingazivi kaisisi kuti unofanira kuti uzorejistawo ukwanisa kuonawo something from chi music yachona. The reason why tasingaregister is because tasingazivi kuti unongochitomboregisterechi. Saka aiwa zvanhasi vachiudza vachanzwisisa. Zvakakosha out there kana we musician register then uchaonawo chipo chako chikwasange chikuchengeta wane.
Rachel Ngwarai, uyo anozivikanwa nezita rake rekuimba rekuti Zarei, anoti chirongwa ichi chinobatsira vaimbi vemuno kuwana mukana wekushanda nevaimbi vekuAmerica uye kuvandudza mabasa avo ekuimba.
Zvinobatsira zvakawanda, fanika exposure nekungodzidzirawo kuti you know jazz inorudzwa sei and how can I then kuzoitora jazz kuzoisa mo music mangu ndichinyora masongs angu and things like that. Ne support system fanika you know relationship yatinawo ne US embassy vanoramba vachitishedza for my events akadai, so you know it's big support from my artists.
Vanoona nezvekudyidzana pamuzinda weAmerica muHarare, amai Rebecca Archer Nepa vakatsanangurira Studio 7 nezvechirongwa cheAmerican Music Abroad.
The American Music Abroad program is one element of the recently launched Global Music
Tour. American Music Abroad chikamu chechirongwa chakaparurwa munguva pfupi yapfuura cheGlobal Music Diplomacy. Chirongwa ichi chinoshandisa mumhanzi kuedza kusimudzira upfumi hwenyika, kuvandudza mikana yezvidzidzo uye kubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana siyana kuti vawane nzira dzakasiyana siyana dzekuwana raramo.
Ndaka Mirira Studio 7 Mubulawayo ndini kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni vakati kutengeswa kwehembe tsaru kurambidzwe munyika mavo sezvo vachiti dzimwe dzacho dzakambopfekwa nevanhu vakafa. Kunyangwe vakataura izvi munanyama vhuvhu, zvavakataura izvi hazvisati zvazadzikiswa zviri kuita kuti hembe tsaru dzirambe dzichitengeswa muUganda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro naSachigaro weboka remadzimai kuZimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu reNorth America, amai Judith Mutamba. Mukupera kwesvondo rino, amai Mutamba, vanove mudzimai wamufundisi Dr. Webster Mutamba, vachange vachitungamirira gungano reruwadzano rwemadzimai muno muAmerica. Musangano wemazuva matatu uchatanga nechishanu kuOrlando mudunhu reFlorida. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kufara nekupembera ngekuti sangano ratiri kuita kuFlorida kuCanterbury riri kutanga musi wechishanu, musi wa20 October, richipera musi weSunday 22 October. Isangano rokutanga rekuti chikwatapi chedu cherukwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ari muno muAmerica tiite tichisangana usu tuusu tichionana. Vamwe hatitomboziyana, hatisati tamboonana, kungoonana tiri paZoom. Saka apa ndo pekutanga patiri kusangana ngekuti chikwata chedu muno muAmerica chakatanga gore ra2020.
Zvakakosha zvakadii zvekuti munge muchiita magungano akadai?
Zvakakosha chaizvo. Handiti munoona vakandimiri, chikwata chedu takazotanga kukwanisa kuti tisangane tichinamata tiri pamwe chete kubudikidza nokuuya kwakaita COVID. Ndo yakaita kuti tive nemazoom meetings. Asi uyu mukana wekuti tinoonana, toita ushamwari hwakadzama, tokwanisa kuti tichibvapo tinenge takuziva kuti havandimai nhingi nemai nhingi nokuramba tichienderana mberi kunamata.
Iro gungano iri, amai Mutamba, rakanangana nenhengo dzekereke yenyu here kana kuti rinogona kupindwa nechero mwana weZimbabwe ari muno muAmerica?
Hongu zvazvo, chikuru chokutanga nhengo dzedu dzeruwadzano rwemadzimai eUnited Methodist ndo vekutanga vangange vaine chidanga daka chekuti tinoda kuti tiende. Asi tagara tichitopinda mumazoom umu nemumaprayer lines atinoita nefoni, tagara tichipinda nevamwe vakadare vatinoti Methodist in Zimbabwe kare isonzi wisiri, vamwe maAngrikani, vamwe vakatenge vasitumburi kana kumachechi yayo asi vane chidakadaka chekunamata, vane rudairo rwokuda kuziva Mwari zvakasara nekuramba vari vana vaMwari mumabasa avo. Saka kwakasununguka kuti vanhu vaiti sei vanhu vauye vanenge vachida kuzonamata nesu. Isangano zvaro remadzimai asi nana baba varume vanenge varipo nevana vakomana nevasikana vanenge varipo tichinamata tiri pamwe chete.
Tinozwawo kuti munoshandisawo magungano akaita sairori kuunganidza mari dzekubatsirawo vanoshaya.
Ndizvo chaizvo, asi hatimiriri gungano rakadai kuunganidza mari. Muchikwata chedu chicho cherukwadzano tina tinoti makomiti akasiyana-siyana. Saka kune komiti iyoyo imwe yetsenyuro yokuti kubva nekugara kwete kuti ndatiri kuenda kusangana. Komiti iyoyo ndo inoona neugaro, vamwe pakati pedu veugaro mumamisha, vari kurwara, vari kurwarirwa, vafirwa. Asi tiroda kuti komiti yedu iyo tizenge tichisimudzira mari yakawanda iri pamusoro yokubatsira kungava kumusha, kudzidzisa vana, kungava nyangwe dzimwe projekti dzivanenge vachida rubatsiro vakadai nevane hosha dzakadai nemakidney, vanobuda mameshini aya ekuti ropa ravo rigogeswa kana kuti atingati hemodialysis. Saka zvakasiyana-siyana maprojekti iyayo ndo atinenge tichisimudzira mari. Kunyangwe imo muno muAmerica matiri kune vamwe vanenge vauya vasina mascholarship vachienda kuchikoro vanoda rubatsiro, saka tinenge tichiongorora kuti vari kuda rubatsiro ndivapi, ndirupi rubatsiro rwatingaita, uye munoona kuti mukana uyu watichaonana namai bishop vachibva kumusha kwakabva kuita mamiting atinoti dumba. Kudumba ikoko ndio kunenge kuchitaurwa kunzi muri muZimbabwe kana kuti kumaconference edu akasiyana, manidzi aripo ndeapi, zvinodiwa ndezvipi.
Avo vanga vari amai Judith Mutamba, vanovasa chigaro vemadzimai kuZimbabwe ari mukereke yeUnited Methodist Church mudunhu reNorth America. Vanga vari parunare kuMissouri muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Dynamos yarova Ngezi Platinum 2-1. Mune imwe nyaya, murairidzi wechikwata cheMighty Warriors chemadzimai Shadrack Mlauzi abvisiswa mari yechibatiso nemutongi weDare vaYeukai Dzuda kuti atongwe achibva kumba pamhosva mbiri dzaari kupomerwa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mlauzi abvisiswa mari inoita iyo $300 emadhora emari yekuAmerica achinzi anofarira kudzoka kuDare musi wa27 Gumiguru. Pamusoro pezvo murairidzi uyu atemerwa kunzi ape Dare magwaro ake ekufambisa uyezve asave nechekuita nevafakazi munyaya iyi. Gweta remurairidzi wenhabvu uyu vaTalent Runganga vatitsanangurira zvabuda mudare iri.
Tambere nhasi tiri kunzi izvo client yedu womusungwa apiwa bill kunzi aite se aende kumba pazvino, todzoka musi wa27 October 2023.
VaRunganga vazivisa kuti vari kuenda kunobvisa mari yechibatiso iyi kuti Mlauzi asarare mujeri zuva ranhasi sezvaendwa naye nevanochengetedza vasungwa. VaRunganga vanoti vafara nezvabuda mudare nekuti nemhando yemhosva dzaari kutarisana nadzo vanga vaine chivimbo chekuti achatongwa achibva kumba.
Tsanga takatarisirwa kuti nemanature of offences dziripo or nemhando dzemhosva dzaari kupomerwa tsanga tichiexpecta kuti achapiwa bill ende izvoshuwa zvabudawo zvakadaro.
Zvinonzi musi wa23 Gunyana maMighty Warriors aigara panzvimbo yepandare muHarare apo Mlauzi anonzi akakumbira Brenda Chaora kuti amutsode uyezve ndokumukumbira kuti vaviri ava vaite zvebonde mushure mekunge Chaora aenda mumba maigara Mlauzi nezvebasa. Mlauzi anonzi akabata Chaora zvine simba pabendekete achida kumutsoda asi Chaora akarwisa izvi. Nyaya yechipiri inonzi yakaitikira kuSouth Africa mumba maigara Mlauzi pahotera apo anonzi akabata zvigariso zvaChaora apo aive amushiedza muhotera kuti azotora zvaida kushandiswa mugadziro yemaMighty Warriors mumakundano avo ekosafa Cup. Asi Mlauzi ari kuramba mhosva dzese idzi sezviri kutaurwa navaRunganga.
Tinoziva kuti tichafaita because tinoziva kuti haana kupara mhosva yadzaari kupomerwa.
Chikwata cheMighty Warriors chakapedza chiri pachinzvimbo chechina kuCOSAFA Cup uku pasi peMalawi, Zambia neMozambique. Malawi ndiyo yakatora mukombe uyu mushure mekurova Zambia 2-1 mufinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutaura nenyaya yezvemagwaro eZimbabwe Exemption Permits anoshandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa. Tiri kutarisa zvakataurwa nedare remunyika iyi zvekurambidza hurumende yeSouth Africa kuenda kudare repamusorosoro vachipikisa mutongo wekuti kuda kudzinga vana veZimbabwe kwainge kwaitwa zvisiri pamutemo. Vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai titarise muswero inawo zvakare. Bato reCCC rinoti rinogona kutanga kuratidzira nyika yose sezvo risiri kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzematongerwo enyika munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tambuka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 Mfumfu 2023 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulilungelo labo
thina sikhumesobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo kuConstitution weZimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwenziwa ngayo emhla ka 23 August.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi eselizweni.
And I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisayele Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine. Abasemhlanganweni ophathelane lomsebenzi wokwemba okobulawayo bakhala ngamakampani akwamanye amazwe abakumsebenzi lo besithi ayahlukumeza lokuncindezela izisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi esiselizweni. I-TCC ithi leli lilungelo likazulu elimunyethwe yisisekelo sombuso welizwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywa ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli izindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhumesobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo kuConstitution weZimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwenziwa ngayo emhla ka 23 August. So yiko libona sikontinua ngenhlelo zethu esijeneyo ama political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba ke oluseZimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke sithi loba nje ibandla lakhe qhakathekisa ukukhulumisana lebandla leZANPF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotsha kwamalunga awe-CCC edayele ePhalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla leZANPF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla leZANPF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall. It's really an internal affair.
Akulani lathi ukuxotshwa kwabo eParliament. Sithabe kakhulu ngoba sivele sibaningi eParliament. Akulani lathi ikulwa kwabo bodwa.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity ukwenza ama-demonstrations.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethuselwa ngayo akabone ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi iyenza ama-demonstration karesi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana uwaphosa wathathwa u-promise mkhwananzi laba. Kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC, umnumzana Libert Muganu, uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi suggest ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafatswa Manyika uthi uselubele incwadi ephalamende exotshisa amalunga angamashumi ayisikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF, umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika.
Thina ukusebenza kwethu kusegcekeni, sinesisekelo sombuso wethu. Kuyacaca ukuba sikhetha njani inkokheli yethu. Incwadi le kayisoze itsho lutho kithi.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, uBima uthe ibandla le-ZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayela ephalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden weleMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele-Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho ele-Hamas elakwele-Palestine. UBiden wethule lombiko ngesikhathi ese-Israel lapho aqhube umhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe iHamas yiyo ebangela ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ngoba isilwa icatsha ngabo. Umongameli Biden utsho lamazwi ngemva komhlangano awenze lenhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ethi ilizwe lakhe lilungiselele ukuma Israel ize inqobe iHamas eyiyo ebeloqalo ngokuhlasela iIsrael.
I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Ngifuna lazi ukuthi alikho lodwa njengalokho esakutshoyo ngaphambilini. Sizaqhubekela phambili sisima le-Israel ngesikhathi lisebenzela ukuzivikela kanye lokuvikela izizalwane zenu. Sizaqhubekela phambili sisebenza lani kanye labanye abasebenzelana ndawonye lani ukuze kungabi lokufa kwabantu abangelasici.
Ekhuluma emhlanganweni munye, uNetanyahu uthe ibutho leHamas yilo elifaka abantu makhaza enkozini ngoba lingelandaba lokufa kukaZulu okuyikho kwenza lilwe licatsha ngabantu.
This will be a different kind of war because Hamas is a different kind of enemy. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. Hamas wants to kill as many Israelis as possible.
Impi le ichiene lezinye izimpi. Ngesikhathi iIsrael izama ukuvimba ukufa kwabantu, iHamas idinga ukubulalisa abantu abaningi. IHamas ifuna ukubulala abantu beIsrael abaningi, njalo ayihloniphi impilo kaZulu wePalestine.
Uqhubekele phambili ethembisa ukuthi ilizwe lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuvimba ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ikakhulu abesifazane labantwana.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this
terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital.
IHamas ilomlando wokubulalisa bonke abantu ababulewe kulimpi njalo kufanele ibhekane lecala leli. Sibone ukwengezeleleka kwecala lempi le izolo lapho ibutho leli likhuthile labhomba isibhedlela. Amazwe omhlaba azondile ngenxa yalokhu, kodwa ukufuthela nalokhu akufanelanga kubhekane leIsrael. Kufanele amazwe wonke abone umlando weHamas. Siqhubekela phambili ngempi le, iIsrael izakwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela uZulu kanye lokubona ukuthi abathunjiweyo bayakhululwa.
Olandela ezokudlelana kwamanje omhlaba lezombusazwe oyintatheli izindaba elodumo eZimbabwe osebenzela eBritane ubeka ithemba mhlanga ukhuthaza amacele omabili ukuthi alandele imithetho yempi.
Kumele imithetho phela lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba. Umthetho ngangisho kusilwa kuba le mithetho ezimbini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa. Ngeke singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha eHamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel. Akukho emthethweni wezempi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo ukuthi awulandele.
Ekhuluma le Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini uthi ukubulawa kwabantu mahlayana akwamukeleki njalo amacala omabili kumele amise lokhu.
Ye, ngiyavuma kunzima ukuthi ngendlela impilo esiyiye yona kuliwe ngendlela engathi le mkhuba esiyijwayeleyo ngoba kabesi izinto zombili sekuliwa lokhuyana okucungu akusaliwa lokhuyana kwendlela yokuthi hayi kuliwa abahlomileyo endlela yokuthi. Njalo sikhangele ukuthi i-Israel yona sikuthathe njengokuthi le yindlela yabo yokulisa i-terrorism. Ayisakuthathi njengokuthi nje ivikela nje izizukulwane zabo. Kodwa kula nto engathi engayichaza ukubulawa kwabantwana nabomama nje mahlayana.
Konke lokhu kuza kulandela ukubhonjwa kwesibhedlela se-Ali Arab Hospital esiseGaza okubulalise abantu abedlula ingxenye yenkulungwane i-500. Impi le eqale mhla ka-7 Mfumfu isibulalise abantu abedlula inkulungwane phose lengxenye 1400 abe-Israel labanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 eGaza. Abanye abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili i-12500 balimala.
Abasemhlanganweni ophathelene lomsebenzi wokwemba ogqitshelwa kobulawayo bakhala ngamankampani akwamanye amazwe emba okuchiyeneyo ngendlela ezingaqedakaliyo kwele Zimbabwe. Bathi kumele uhulumende angenele ngoba amankampani la ahlukumeza izisebenzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labangene umhlangano owe-mining indaba bathi amankampani amaningi ephula amalungelo ezisebenzi ngendlela eziningi. Omela izisebenzi ezembayo ngaphansi kweZimbabwe Diamond and Allied Mining Workers Union, umnumzana Isaiah Marambire uthi iholo eliholwa ngabembi liphansi kuleli semthethweni.
Amalungelo lawo asalandelelwa ngendlela yokuthi nxa sithi minimum wage sikhuluma ngomholo wokuqala ukusebenza esebenzele mining uyi 355 US. Pose nxa ungakwanisa ukubhadala 300 US uyakwanisa ukuthi ude half RTGS half.
Umnumzana Philemon Mgwela olenkampani yokwemba igolide le-lithium eGwanda leMberengwa ukhala ngokuhlukuluzwa kwabesifazana emigodini.
Ama-challenges abahlangana nawo kuma-investors la abuya ezomayina endaweni zabo ukuthi ama-China babuya bamithisa abantwana ababuyile abafazi babo. Bafika bamithisa abantwana, bathelela abantwana umkhuhlane njengebhikita sizile ukuthi abantwana bathelela umkhuhlane wathi ngidiscover ukuthi it's a sexually transmitted disease.
Umnumzana Malvin Daga, isakhamuzi sasewange, usola ukusetshenziswa kwabantwana emigodini eminengi.
Njengoba ama-China abefuna abantu anganabafundanga, abefuna abantu abangane
kubuza imibuzo so sikhangelisisa khona lapho sananzelela ukuthi abantwana laba bathisebeqasile ukungena umsebenzi kubo 2020 somewhere there basebenza abanye tusela last year that is 2022 to 2023 ukuqotshwa imisebenzi so kathesi sokuyihanisa kuyiproblem futhi again because umntwana lowana one wayesebenza thuka saqedanga isikolo
ilunga ledale lephalamende elikukomidi yezemigodi unkosikazi Jasmine Thofa uvumelane labaningi ukuthi amankampani abokuza eza lenhlupho
ukuthi abantu beZimbabwe labo bayathola ithuba lokumayina ilithium njengenzalo zeZimbabwe because kathesi njengoba usitsho ukuthi amaChina singathi ibo bodwa abathole ama claims awe lithium balutshwane bayabaleka nje abethu abathole ama claims bona bakhuluma ukuthi amaZimbabweans gabala mali yokuthi bamayine ilithium kodwa izakhamizi ziyaphikisa zithi zona lazo ziyayenelisa ukumayina ilithium yona le
isikhulumi seZimbabwe Environmental Law Association unkosazana Clarity Sibanda uthi uqhakatheke kakhulu umhlangano we-mining indaba
iZimbabwe Alternative Mining indaba luhlelo olwaqala eminyakeni edlulileyo lapho esibuthanisa ama-communities ama-NGOs ama-parliamentarians kanye lama-government ministries labanye abehlukeneyo ukuthi sikhulume ngendaba ze-mining kanye lezinhlupho ezihlangana lalabo esithi ngama-mining host community
inhlanganiso ezilwela amalungelo wabakumsebenzi wezemigodi ezigoqela iZimbabwe Environmental Law Association Center for Natural Resources Governance European Climate Foundation le Frederick Ebert Stiftung abaqoqe lumhlangano bathi bacabange ukuqhuba ukuze kuphunywe lamacebo okumelana lenhlupho ezikhona emsebenzini lo umhlangano wezokwemba walonyaka ungenwe ngabembi abanini bemigodi izakhamizi abafundisi amakansila kanye lamalunga edale lephalamende isihloko somhlangano lo sithi a just energy transition Solutions for Community Potential and Participation. Umhlangano lo ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edala lephalamende lakwelemelika eleHouse of Representatives ayahlangana njalo namhlanje ezama ukukhetha usomlomo waleli dale ngemva kokwehluleka kukamnumzana Jim Jordan owebandla lema-Republicans ukuthola amavoti eneleyo ukuthatha lesi sikhundla ekuvoteni okwenze lamalunga izolo ngenxa yokwala kwamanye amalunga ebandla lakhe okumvotela. Akukabi sobala ukuthi uJordan umngane omkhulu kwayengumongameli uDonald Trump uzaphumelela kuvoti yanamhlanje na usomlomo okade khona uKevin McCarthy ukhitshwe ngamalunga lama-Republicans kumaviki amabili edluleyo. Esigabeni esiphathelane labadabuka kweleZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namuhla sixoxa lonkosikazi Cindy Chambers ohlala kwele Belgium. Unkosikazi Chambers labangane bakhe basiza abantwana abaselayo ekhaya. Uxoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Sina nje ngendlela esikhulise ngakhona ngivele sikhule usilima emakhaya sithunywa emasimini. So I think kuba lula ukuthi uma uvele sikhulile lawe uthanda impilo engathi ipholile kancane then ukuthi siba neibhile farm or iplot lapho ngathi maybe ungaqala khona ukulima. Ngicabanga ukuthi mina yikho kungaba lula okokuthi even if you didn't go maybe commercial ekulimeni sungakwazi ukuthi at least ifamily ayilambi. So mina ngile plot inyane elincane and ngilo muntu o-reliable owesifazana oli-run nayo. So silembuzi siyalima kakhulu and sometimes siyalima futhi lokudla kwembuzi lezo sizigcinayo. So yeah, we ngabhora umgodi. So konke kuhamba kuhle for now. Isifiso nje ukuthi vele eventually umuntu akwazi ukuthi maybe but 3-6 months ekhaya, maybe 3 months ngapha ngoba abantwana bakhulela ngapha, and uthi 3 months kwenye indawo uphile nje impilo ngaleyo ndlela ungavaleleki endaweni eyi-one.
Yes, ngathi ke kukhona yini onceda khona abantu
kakhulu kakhulu silokuqoqana singabomama ngapha. Mina ngihlala e-island kakhulu, so abantu abaningi engibaziyo ngabantu abahlala e-island ngapha e-Belgium ngama-French, so ngazane labantu. So isikhathini esiningi sinokuhlangana singabomama uma kule sidingo sokuthi kube lo muntu maybe oyifamily or umuntu maybe abantwana abasakhulayo maybe abangelabazali, sihlangane sikoqane sifake izimali sithumele ekhaya. Ngike ngahamba ekhaya mina before ngihamba sakhetha i-charity eyi-one, sahlangana singabomama ngathi mina ngicela ukuthi siyenzeni le nto. Sahlangana sabeka imali ngathinta nalaleyo charity la neduzane lase-airport elabantwana laba aba-either abused or mentally kind of unstable. And then ngadlula ngithenga izinto eMzansi, ngahamba lazekhaya, ngahamba ngaya banika sathatha nje izithombe sabathumela ngabonisa laba abanye bethu ukuthi senzeni. So alokho vela kupheli ngaphandle kokuthi nje as a family, ngoba kuthi charity begins at home. You know yourself ukuthi nabantu besintwini silenye ifamily enenge ukuthi sibasize. Though you always have to reach out usize nalabo abangasoke family yakho, yabona.
Kutshoni kuwe enhliziyweni nxa unceda abantu?
Uyathola ukuthokoza, to be honest with you. And another thing is for me personally, njengomuntu angikhulanga ngithola, uyabona. So ngakhula ngingilo muntu vele ukuthi abadala babedonsa nzima lami, ngakubona ukuhlupheka lokho ukuthi ngesikhathi leso uma ngisakhula, if kwakulomunye umuntu olesandla eside sokuthi, oh, let me help you here, let's help the family, you know, maybe uqhube maybe esifundweni, maybe ezinye izinto wabo ufisa ukuthi maybe ufike even e-university, thole ukuthi kuba nzima ngendlela yokuthi abadala batholi as much as you would have liked. But so kukunika nje injabulo enhliziyweni yakho, and futhi I think it's a lesson ebantwaneni njengoba bakhulisa. Like mina ngesikhathi, like I'm saying ukuthi ngesikhathi ngisiya bona le charity eduzane le-airport ebulawayo, actually I was with my husband and labantwana, ngahamba labantwana bami abangamantombazane bala 16 months. Ngaleso I make sure ukuthi babone ukuthi it's a good thing to give, ukuthi bafunde vele bancane, ngoba bona abaseli lutho the way mina engangisela ngakhona. So ukuthi whatever little you have, ma ulokunye okuseleyo share. So kuhle ukushare vele, kuhle ukunika. Even neBhayibheli liyashiwa ngithi, you know, blessed is the hand that gives than eyemukelayo sonke isikhathi. So yeah, it's a good feeling.
Lo ngunkosikazi Cindy Chambers odabuka kwele Zimbabwe ohlala eBelgium obexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze ukungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo Information for Development Trust. Ugwalo lempumela yaloluphenyo luveza ukuba abaningi bayawasola amankampani akwele China asebenzela eZimbabwe. UMavis Gama usethulela loludaba.
Iningi labantu elizweni likhala ngokuthi kuvame kwaba amankampani abadabuka kwele China lase India. Umnumzana Michael Sibanda waseHarare uthi lanxa abamankampani kwamanye amazwe besiza eZimbabwe ukuzotshala imali, ayincedi lutho ngoba kungabaniki ithuba lokuqhatshwa.
Yacaca ukuthi amaChina avele abuya lapho kuzoyenza imali, azange azosinceda la ngoba bathatha abantu bakuyibo umsebenzi engenziwa la ngabantu bakhona, which is not fair ngoba ungakhalela unemployment rate yalapho ukuthi phezulu njani.
Owasungula inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi lesi simo sibangelwe nguye uhulumende ukuvulela abantu ukuzokwenza umathanda phansi kwenkulumo ethi yona wonke umuntu uvumelekile ukuzasungula amabhizimusi akhe kuleli, Zimbabwe is open for business.
Imibiko ethi yona izizalwane zaleli lizwe azinikwa imisebenzi ngamakhampani avela kude, kukakhulu amakula lama China akuliqiniso. Uhulumende wethu kanye le immigration kabafanelanga ukunikeza izisebenzi ezizivakashi ama work permit kumbe imvumo yokusebenza la. Njalo amakula lama China kufanele ahlolisiswe lokuhlawuliswa nxa bephula imithetho, hatshi ukubanjwa njengamaqanda bona beyizigangi.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe laye phezu kodaba lwababuya labantu babo ukuzosebenza kuleli endaweni yokuqhatsha izizalwane zaleli lizwe.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezintsha lezi ezikhulunywayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kunengi asebehlangane lakho njengenhlanganiso okuphathelane lokukhalaza kukazulu weZimbabwe ngesiphatho esibi samankampani abokuza.
Banengi ke lapha abakhononayo abathi ama-investors avelela e-Asia kakhulu. Gabala ncedo ngoba phela nxa bebuya lapha babuya labantu babo kumbe kabanika ama-local companies ama-contracts, ama-downstream economic activities angafida kuma-investment abo.
Umnumzana Donald Rushambwa oyingcwethi yezokucubungula osebenza enhlanganisweni eye-China Africa and Culture Exchange Research Center uthi okunye kokubangela lolu dubo yikungazi ulimi njengoba le mitshina yabo iyabe ilotshwe ngalolo limi.
Balutshwana abahlali beZimbabwe kumbe izalwa zeZimbabwe ezikwazi ukukhuluma iMandarin ngalokho kusuka kube longazwanani phakathi kwaba-investor labahlali beZimbabwe. Ukuze benelise ukulungisa udaba lolu sokusuka kwaba nama-program afana ne-Overseas Alumni Association yona ehlanganisa izizalwa zeZimbabwe ezihambe zayafunda kwele China ezilolwazi ngokusebenza ukwenza khona ama-China ukuthi benelise ukuthi bebaqhatshiswe emankampanini lawo.
Umeli wakwele India eZimbabwe umnumzana Ransang Musakwi ulilandule elokuthi amanye amankampani avela elizweni lakhe abuya lezisebenzi ngesikhathi esiza kuleli.
There are very few people from India. It's not true that they are getting the labor from India. In fact,
balutshwana kakhulu abantu ababuya bevela kwele India. Akusiqiniso ukuthi abatholiswa imisebenzi kungamaNdiya kuphela. Njalo akukho sisebenzi esivela eNdiya. Abanye omanjinela yibo abangaba ngabaphathi abakuzinga laphezulu.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-China Africa Economic and Cultural Exchange and Research Center umnumzana Steve Jao utshele umhlangano lentatheli zindaba owawugqoqwe ngabe Information for Development Trust eHarare kunsukwana esanda kwedlula ukuthi asikho isizwe esingelasici. Wavuma ukuthi bakhona osomabhizimusi abayisiqoqodo abavela elizweni lakhe.
Even not complying with the laws in Zimbabwe, you have to go.
Ma ungahambisani nomthetho weZimbabwe ungangcono ubuyele kini ngoba iZimbabwe ingasoze ikwamukele. Ngitsho laseChina asizivumeli izinto ezinjalo ukuthi zenzeke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umhlangano wezamabhizimusi we-BRICS Summit ngenyanga edluleyo ukuba eleZimbabwe lizosebenzisana kuphela lamazwe alomqondo ofana lowalo.
Some countries from the global north are politicizing and weaponizing the global economy.
Amanye amazwe awentshonalanga angenisa ezombusazwe endabeni zomnotho womhlaba efuna ukulimaza amazwe amancane asathuthukayo.
Lanxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi esithi ilizwe lakhiwa ngabanini balo, uzulu weZimbabwe uthi ayisikho okwenzakalayo ngoba sekuqakathekiswa abokuza asebezithaphuzela inotho yelizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela isinqumo esenziwe ngomthetho andaba waphezulu kwele South Africa owe Pretoria High Court sokulahlela kathana isicelo sikamphathi intambo endaba zasekhaya esokufuna ukwesula ingwalo zamaZimbabwe exemption permits. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi esiselizweni. Umongameli Joe Biden weleMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele-Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho le-Hamas lakwele-Palestine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.